Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kutanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
That's a demand to explore the methane gas in Kulukwane, Nekuwangoku.
Indiwe mimwe emisore inaudzidudza nhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora biriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende, hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kuvimbisa kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwangu vachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita handizivi hanguti umbo hwehwo huri kubva kupi nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge chinzi level playing field nekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubayira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorimwa kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kuBeira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Beira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeescom yanetsa kwakuita ma4-hour power out dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator because chirwere cheZimbabwe vanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dhemuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kunopane nekuhwange uku. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vadii kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Bada havadaro tikozeze chitsotsi vachotsi ari kuhwirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozoya vana tisatigura nemarussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaitawo tibatsira seregion ngavaise railway. Kana vaitatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vari mumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane mamiriro akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbo vamutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga rezano PF vanoti zuva ranhasi zuva rokuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muzano PF Muzvare Yeukai Simba Negavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vasteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvo akonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement izvo zviri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozomusipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yavaEmerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savaFarai Muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaya vanhu achikonda zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madegree tinavari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvokutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains, nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru. Takudawo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana waMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ishu hazina zvandira mushe nokuti ukava empowerment iri kutaurwa yavanoti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndeyekuti vanonasa kuti kana pakanzi youth mopuwa mabhora munoyogwa mazita moya monzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa chimusangano choita chichirali rongai matimu haitoiti empowerment yatinotaunidza iyoyo munoyogwa mazita zokuti mazita munoyogwa mukusahani inoti munoyogwa rungani muchingodzokorogwa dzokorogwa izvi neprogram nemaprojekt atinawo. Youth empowerment inondiwa muZimbabwe ndeyekuti izvugwe hamungozosima katawa zvoti youth empowerment tinoita kuti vataure mashoko avo ndechekupande zvati hapana kana basa youth kutambura zvekutambura kana paindasiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozozvi achingoti payouth kare hatinombozviwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu aingoshanda pambasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yende hazvazingambotaura kuzvo zvekuti youth empowerment sakei iza kuti vanotori vati vari kusindikana youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhunda atasina technical know-how yekuti munda wacho unorimwa sei inobatsira chiizvozvo inovaona vanhu vakapuwa minda kuzvikwazvo vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
inyokupedzisira vamambo
handinongokutaura ngokumbira hangu kuti dei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vaidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. kurangarira vaimbo vemutungamiri webato reMDC Mushaka Vumogen Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vachautoni Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, sekuti vakwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Munoziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetiragoredi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatipira musangano weMDC, vakatipira tiragoredi yapambe. Saka ndo musangano watiri kuita kubva provinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi vamwe vanogona kupindirana kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadhesikotas vanenge vachinotaurira ikoko. National and East tatuma vamashakata ene kwamutare kumamikaland tatuma vapiti kumati south tatuma national chairman vatapita kumalo kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaedu yatinge tinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuZCCU, ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vachamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare, natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuya kwa amka chita kuno kuka asku uya mawira ya iti niya enika kutu niya yeku kuno kwa kuchisimu naka changari saka chudiki iti ma inga yeku
izi zilo tigirwa na mai mejori pawani ranoti wale kugara waka nunuka kubasa
antina zilongu nzatumia kwa rika mbuwa iwa kwa rauti ya kura wanoi chukuru lidi saka zilongu wa rinombo uya zilongu wa riwe Chanivu unakucha rejungu ni mabazi, tumakobi itumajika, tukuli fasta ya sikungoti vanu manje, ati nchikara wandi sa zhuguti, nyangu itika uya chaka wanda tukumbitoja atitukupana.
Mwishandu wa grupu wa mchinoi, wa obedi tigere, vanu ni mabazi, ava arkuwa ngirwa sezo, vanu waka wanda wa chimanyira kwari, nekucha anukirwa, ni maria kaderira. Vatigere vanoti varikuneswa one mafuta ezimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nekuti makachema toda mabhazi akati tipe ehurumende tikati awa chachaa Arikuwa ishema nezishema Takatenga 200 kwa South Africa 500 kwa Belarus 1,000
Mabazi ezrupko anokwirwa nedorari mune chetere bondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Zvombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanza abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Wangu tachuta na kumapurisa makusenzi kikaze mzi bali ore ma statement avo ndi ya wabetera kuhunyora maonde mkoshin kwa vaipapo tikaze nda kukotu kikaze pinda kutu ya yajo kose kita katoti ya riku upoza peji kwa pama submission za kaka zotara za kwa wanda wanda zino sanga nisira kutini kwa ni wabacha interfere nema mkesi awazika nema atresi za wabapa mapurisa kutindio yerese zewari wani waruka la umusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mmiri zhonga because mune shimi iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika saka takazoopoza application yekuti avanhu ava varimandeni kaseti because aitaura mupurisa aiti dagaita demo itse vakina kupuwa notice kumapurisa that charge yavaise samanga yange iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzita azovhunira nechikuti zvavari kutaura izvi hazvifambirana akazivati maaccused persons anga vapiwa $100 each and then the matter was remanded to Musiwa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru weAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngo makwenzi patabuda kukoti vazoti tichavadi tichavasungi ngavaende havo kana tichizovada tichazokuudza.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakadi?
Hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yange iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadi. Ivo nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Ava vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero ari Zivishi pamwe nava Alan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru yemusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedzwa zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
Dagarisa demonstration vasina kupuwa notice kumapurisa but the charge ya rai seta mangi ya ingeri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pagu zotaura, ipapo mati kwa zezu ya mesi kutia aja, uru kutaura ija, jisusa